Vamwe vari kuronga musangano uyo uchapindwa nevanhu zviru zvitatu. Baba Frederick Chiromba veZimbabwe Catholic Bishops Conference vanoti zvakakosha kuti runyararo ruri munyika pari zvino ruchengetedzwe. Vanoti chinangwa chikuru chemusangano uyu ndechekuti vatungamiriri ava vakwanise kusangana nekutaura pamwe chete pamberi pevanhu kunyange hazvo vachibva kumapato akasiyana siyana.
Saka semasangano tinodawo kurudzira rugarirwo uye kuti nokuungana kuchaita vatungamiriri ava vari 23 mumba imwe chete zvicharatidzawo vari kunzewo kukukosha kwokudyidzana nyange mumaelections iwaya, kuti tinogona kuramba tingotaurirana sehama nehama nyange vanhu vari kukwikwidzana pachigaro ichochi chaive chemutongi wenyika.
Vachiromba vanotiwo vatungamiriri ava vese vachapiwa mukana wekutaura zvavachaita kuvanhu kana vachinge vasarudzwa kuti vatonge, uyewo kuti vaite chitsidzo chekuti munyika muchave nerunyararo kana vachinge vave kutonga. Vanoti ivo sevatendi havaudze vanhu bato kana mutungamiriri wekuvhotera vachiti vanhu vakasununguka kusarudza mutungamiriri wavanoda. Vachiromba vanoti ndosaka vari kukoka vatungamiriri vese vari kupinda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
Isuse svondo hatina bato ratinotsigira uye hatikurudzire kuti nyange vatungamiriri vemasangano edu vaudze vanhu kuti voterai nhingi. Chatinongokurudzira ndechekuti munhu wose akarejesta kuvhota dai abuda musi iwoyo anovhota. Izvozvo ndo zvatinokurudzira, asi ivo ndo vanongosarudza kuti wovhoterani maererano nemaonero avo.
Mutungamiriri wenyika zvakare varivo vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaEmerson Munangagwa vakavimbisa kuti vachasengana nevatungamiriri vemapato ose ari kupinda musarudzo, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kurambwa nemamwe mapato. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti zvakakosha kuti musangano uyu urongwe nemunhu kana sangano risiri kupinda musarudzo. Vanoti nekuda kwaizvozvo musangano uri kurongwa nevedzisvondo wakakosha zvikuru.
Chechi ndinonatsa kuti kubvira patatanga kuzvitonga kubvira 1980 chechi itori nemukana uye ine ruremekedzo rwakakurisa saizvozvo, kuti ndo vanofanira kunge vari vanokokera. Vanhu vakakokerwa nezanupiye vari kwatoti aiwa hatidine kuti taizwawo nerimwe kandidheti kunyange varivo purezidendi kana taizwa nerimwe bato rinokuzvindurura razviona serakura kupfuura vamwe. Saka chechi ndinonatsa kuti ingangobatanidza vanhu kana ikadaro.
Zimbabwe ichaita sarudzo mukupera kwemwedzi uno paine kubvumirana kubva kumasangano mazhinji kuti munyika mune runyararo kana zvichienzaniswa nesarudzo dzapfuura. Zimbabwe inozivikanwa nokuita sarudzo dzine mutauro nekuda kwemhirizhonga iyo yaiwanda nguva yesarudzo. Pane vanhu 23 vari kupinda musarudzo yemutungamiriri wenyika, uye aka ndeke kutanga kuwana vanhu vakawanda kudai vanopinda musarudzo kubva pakawana nyika rusununguko rwekuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.